Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina kukadzi 25, 2021. Makatirira ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa chekubayiwa nhomba chinopinda muzuva rechina vari kutungamira chirongwa ichi kwamutare vachiti chiri kufamba zvakanaka. America yotarisirwa kuwedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru pamwe nemakambani anodyidzana nawo. Zimbabwe inodoma chikwata chichange chiri mumitambo miviri yasara yemakwikwi eAfcon. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekubaya nhomba yeCOVID-19 chapinda muzuva rechina vari kutungamirira chirongwa ichi kwamutare vachiti hapana matambudziko avari kusangana nawo kunyange hazvo vanhu vari kuzvipira kubayiwa nhomba iyi vachiri vashoma. Mutoro wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevakoti vari kutungamirira chirongwa chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 Amai Otilia Mukuchira vanoti urongwa hwavo huri kufamba zvakanaka kwazvo sezvo vanhu vari kuuya nehuwandu.
Vanhu vari kuuya, vanhu vakanga vasiri kunyatsokuziva kuti tichange tichitanga kudini kubaya musi weMonday. So on Monday it was a holiday, vanhu vakauya tikabaya over 50 people. Zuro people takazotanga kusensitiza vanhu tichivadzidzisa nezve sign of farm vaccine. Ivo my health workers vakuuya nekuda kwokuti vanhu vanga vaine pfungwa dzekuti zvakasiyana-siyana pamusoro pevaccine nekuda kwesocial media yedu, asi nokuti tavapa zvidzidzo pamusoro pesinopharm vanzwisisa, vamwe vachona vari kuuya. Turnout yakanaka.
Amai Mukuchira avo vanoshanda pachipatara chikuru cheVictoria Chitepo Provincial Hospital anoti kubva nemusi wemuvhuro havasati vasangana nematambudziko mubasa ravari kuita.
Kubva patakatanga kusvika nhasi hapana zvinetswa zvakanyanya hedu zvatati tasangana nazvo, asi mibvunzo iripo nokuti vanhu vanonga chidaudini kunzwisisa kuti nai vaccine iri zvarinonzi rakazodai chii chiri kuitika. Isu vatatsanangura kuti aiwa zvamunonzwa pasocial media hazvisirizvo, vaccine redu rinofamba so. Vanhu vanobva vatanga kunzwisisa.
Amai Mukuchira vati sezvo chirongwa ichi chakanyanya kunangana nevashandi vekubazi rezveutano, vanhu vari kubayiwa nhomba iyi muzvipatara zvose zviri muguta uye nekunze.
Sezvo chiri chirongwa chemahealth workers chakatageta mahealth workers, chirongwa chiri kuitirwa pano pamutare provincial hospital pasa kubva district nekumaclinics, pese panoshandira mahealth workers ndopatiri kushandi ndopari kuwanikwa chirongwa ichi.
Baiwa nhomba yeCOVID-19 ndimuzvare nyashandi kudze avo vati vakatanga vachitya kudzimara vazoshinga pavakaona vamwe vavo vachibayiwa nhomba iyi zvisina dambudziko.
At first ndaitya because ndakatanga ndatongomirira mafriends angu kuti abayiwe. Ndakatombomonita vakabayiwa from Saturday ndichiona kuti vari sei. So ndazotora decision kubayiwa nhasi. I think it's actually wise for people kuti vaitwe vaccinated because tinozovabatsira pamberi apo for this vaccination.
Meya wemutare vaBlessing Tandi vati kanzuro yavo iri kutsigira chirongwa ichi nekupa zvivakwa zvayo kuti zvishandiswe muchirongwa ichi.
Yatinoti mobile team iri kufamba ichibaya vanhu kana ichivaccinate vanhu mumaareas avo avanenge vari. Tatisuda kuti vanhu vedu vabve
apa ma workstations avo. So tinongoti kana kutosvika pa workstation to vaccinate on my report.
Seven aina kwanisa kutaura na chiremba mukuru wedunhu reManicaland Dr. Simon Nyadundu kuti inzwe huwandu hwevanhu vabaiwa nhomba mudunhu rose reManicaland. Dunhu iri rakapiwa mishonga ye Sinopharm zvuru makumi maviri nezvisere kana kuti 28,000 iyo yakatoendeswa kumatunhu madiki gumi emuManicaland. Kunyange hazvo amai mukuchira vachiti vanhu vari kuuya kuzobayiwa nhomba vakawanda, bazi rezveutano rinoti rakabaya vanhu zviuru zviviri nemakumi manomwe nevana nezuro kana kuti 2074 munyika yose. Izvo zvakasvitswa nezuro huwandu uhu pavanhu zviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 7872. Izvi zvinoreva kuti vanhu vabayiwa kusvika pari zvino mudunhu guru rega rega vanosvika mazana manomwe nemakumi masere hunova huwandu hushoma. Pakatariswa kuti Zimbabwe ine matunhu madiki makumi matanhatu nemaviri. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti kushomekwa kwevashandi vemubazi rezveutano vari kubayiwa nhomba iyi kunoreva kuti vanhu vakawanda havazi kuvimba nemushonga uyu.
Vashandi vemuministry of health nevama health workers vari kuzungurira kuuya kuzobayiwa nhomba yeCOVID-19 nechikonzero chokuti havana shuwa nazvo kuti nhomba iyi yakanaka here, inopa immunity yakanaka here uye zvekuti iri safe here. Havana shuwa nezvinhu zvese zvinobva kuChina. Idambudziko iroro.
Apo chirongwa chekubaya vanhu chiri kuenderera mberi, vanhu vasere vakafane chirwere cheCOVID-19 nezuro munyika yose uye vamwe vanhu makumi mashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare kusanganisira vatatu vemudunhu reManicaland iro rave nevanhu zviuru zvitatu nemazana matanhatu nemakumi masere nevapfumbamwe 3689 vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga gore rapera. Dunhu iri rava nevanhu zana nemakumi masere nevasere vafane COVID-19. Zimbabwe yave nevanhu chiuru chimwe chete nemazana mana nemakumi mashanu nevatanhatu vaurayiwa nechirwere ichi uye vanhu vabatwa necovid-19 munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu 35,960. Takamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Vechidiki varikurudzirwa kuti vafunge zvakadzama kuitira kuti vavambe makambani avo senzira yekuzvisimudzira munguva ino yeCOVID-19 sezvo iri kupawo mikana yekutanga mabhizimisi matsva. Safari Njema anoti panyaya inotevera.
Kurudziro iyi yaitwa navaAgri Musavengana avo vane kambani yavo muHarare yekugadzira fenicha nekupenda dzimba. VaMusavengana avo vane makore makumi mana nematanhatu ekuberekwa vakaremara. Vanoti kunyangwe COVID-19 yasunga zvakawanda muupenyu hwevanhu, vechidiki vanofanirwa kufunga zvakadzama votanga mabhizinesi asingavhiringidzwi nedambudziko rechirwere ichi.
Ndinokurudzira kuti kuita product, kugadzira maproducts ako kwakanaka kugona kugadzira maproblems evanhu, nokuti business is about solving maproblems evanhu. Munhu haana pekugara mumba anoda situru. Kuroti it's a problem here and ayo kuti arugara mumba but haana sturu. Kuti achatsvaga kunogadzwa sturu. Sturu ndo chinhu ndodambudziko rainaro rari kuda.
VaMusavengana vakadzidzira mabasa emaoko ecarpentry paRuwa Rehabilitation Center. Vanoti pavakatanga kambani yavo kuSunningdale vachizoenda kuWaterfalls kwavave zvakanga zvisiri nyore.
Kana uri pabasa dzidza magadzirirwo emaproducts ekambani yauri kushandira, usatarisira muhoro chete pei chete but tsvaga ruzivo rwemaitirwo ezvinhu. Tarisa mastages ese anoitwa pabasa rauri kushanda iroro, nekuti ndo zvichazokubatsira kana wazosiya kuti uzotanga kuita maproducts angadzigadzwa nekambani yawaishandira.
VaMusavengana vanoti vari kusevenzera makambani makuru kana muhurumende havafaniri kuvarairwa, asi kuti vanofanira kuve netarisiro yekutangawo makambani avo vakazvimiririra.
Pandakatanga ndakanga ndisina even matools, ndanga ndisina matools akakwana. Ndaigadza zvinhu zvakaita semastools, ndaigadza zvinhu zvakaita sema pushing tray, maitems madiki because somunhu aigara muone room. Ndanga ndisina workshop but munhu aigona kuzoona item obva ati manakira kati item iri diki, inini ndiri kuda kitchen unit. Munhu uyu ruoko uru runogona kuburitsa chinhu chakanaka, nokuti manakira akaita ka item kaga kugadzira kareka diki kuri kuti munhu anengona budisa basa rakanaka
vamusavengana avo vanozivikanwa munharaunda mavagere pamusoro pekurima chibage pandima yakakura zvikuru vanoti vane makambani avo havafanire kumira nechinhu chimwe chete vanotiwo zvekare vabereki vane vana vakaremara vanofanira kuvakurudzira kuti vabudirire muupenyu
zvandiri nhasi hapana changu ndozvitinde ndamai vangu because makudzira vakandiita vana kundikudza vachiti mwana wangu wakaremara saka ngaagare kumba vangu vachita basa vakandikudza ndichikombita nemadzikoma angu tichienda kumunda tichishanda saka zvokurima izvi zvakatokura zviri mandiri
mudzimai wavo amai tsitsi musavengana vanoti madzimai evarume vakaremara vanofanira kuvabatsira mukusimudzira mabasa avo
ini ndinokwanisawo kupenda kana kuri kundotenga zvinhu kana kuita maquotations ndinokwanisa kuenda chibatsiranawo nemurume wangu kapane zvoda kundotengwa ndinokwanisa kumhanya ndichindotenga ndava kuziva zvizhinji zvemahardwares ndava kuzviziva kuti zvinodiwa zvakaita sei even mabhodzi ndava kuziva kuti anodiwa akaita sei
amai Christine Shayamano vemuwaterfalls vane chivakwa chakanaka pamba pavo chakagadziriswa navamusavengana
iyo kicheni yakabviswa namusavengana munomu yakanga yakaitwa nemunhu ari able-bodied but it was this one is much better much better than yandanga ndinayo saka vanhu vane urema musavatarisire pasi ngativatarisei nechipo chavainacho because they are very talented and kana vachiita basa ravo vanoita nemwoyo wavo wese
nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda neLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti dambudziko reCOVID-19 rakavhura mikana mumamwe mabhizinesi akaita sekushandisa madande mutande mukuita zvidzidzo kuita misangano nezvimwe vanhu vasina kuungana panzvimbo imwe chete senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Safari Njema
Vanorarama nekutenga nekutengesa varikuyambirwa kuti varuke mazano anoita kuti vakwanise kuwana mari munyika kana kuuya nemazano ekuti vangadiridza sei mari dzekutakurisa zvinhu zvavanotenga munyika dzakapoteredza Zimbabwe idzo dzirikuidza mitero yezvinhu zvavanotenga munyika idzi. Shingirai Madondo anotipanya inotevera.
Kurudziro iyi yaitwa nenyanzvi dzeupfumi pamwe chete nevakuru vakuru vemasangano anorira kodzero dzevanorarama nekutenga nekutengesa munyika apo dzihurumende dzeSouth Africa, Botswana neZimbabwe dziri kukwidza mitero inobhadharwa nevatengi. Kubva musi wa1 kubvumbi gore rino, Botswana iri kutarisirwa kukwidza mutero unobhadharwa nevatengi kana kuti value added tax kubva pazvikamu 12 kuenda pazvikamu 14 uko South Africa iri kutarisirwa kukwidza mafuta edzimota nemimwewo mitero. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye wari mukuru mukambani yeBotswana Insurance Company Limited vaNewton Jazire vaudza Studio 7 kuti kukwidzwa kwemitero kuchaita kuti vanotenga nekutengesa vave panguva yakaoma.
Zvazvinoreva kuna cross border trader ndezvokuti zvinhu zvavaitenga nepraisi yakadzikirwa zvaakuzokwira mutengo, saka zvakwira mutengo kudero zvoreva kuti pazvinondosvika kuZimbabwe zvapedza kubhadhara majuti neinei zvinodiwa pabhodha. Zvinhu izvozvo zvichange zvaakudhurira maZimbabwe zvakanyanya, zvagara zvichidhura, zvagara zvichitengeswa muZimbabwe nepraisi yakakwira kudarika yazviri kuBotswana, kuSouth Africa, kuNamibia nedzimwe nyika. But zvino kana mutengo yokwira kuno kwacho kunana Botswana nana South Africa, zvinoreva izvo kuti kuZimbabwe ikoko munhu achange achitenga anenge achitenga nemutongo wepamusorosoro.
Vajazire vaambire vanotenga nekutengesa kuti vatsvage zvimwe zvavangaita munyika pane kunohodha kunana Botswana, South Africa, Namibia, Mozambique kana Zambia.
Ndokwatinofanira kuisa pfungwa dzedu dzose tichibatana tiri pamwe chete seZimbabwe. Hondo yedu yatinayo ndeyekuti tinoramba tichifunga nezvepolitics nekufunga nezveupfumi hwenyika. Saka tinofanira kuti tidzokere panguva yatatiri kare tigokwanisa kugadzira zvinhu zvedu kubva muvhu rakazara munyika medu rakanaka rinogona kutiitira vana kotoni. Tinotenga zvinhu zviri second hand zvemachina isu tichigona kuva nezvinhu zviri original zvagadzirwa munyika medu.
Ndokuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi munyika, zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvorarama nekutenga nekutengesa midziyo inobva kune dzimwe nyika senzira yekuzviraramisa. Mukuru wesangano revendors initiative for social and economic transformation vasame wadzai Vati kukwizwa kwemitero uku kuchagadza vatengi nevatengesi pasi. Wawadzai vati sangano rawo riri mubishi kutaurirana nehurumende dzenyika dziri mudunhu riri muchamembe kuAfrica kuti varutsire nengo dzavo mitero.
Ende kana pane zvinoitika kuti paite hurukuro dzokuonesana kuti zvingafambiswa sei isusu seviset tiripo kuti tione kuti tingaita hurukuro idzodzo sei sekuzova kwamunoita boka redu rakuwanikwa mune mune nzvimbo dzakawanda muSouthern Africa kutanasanganisira kuNamibia nekuSouth Africa. Saka tinogona kungotorawo mukana uyoyo kuti tikwanise kutaura neutungamiri wekuBotswana kuti pasa mitengo iyi isanyanya kukwidzwa sekuziva kwenyu kuti tikwanise kuunza zvinhu zvokutengesa muno muZimbabwe tinorarama tichibva nekune dzimwe nyika ndokwatinokwanisa kundotora zvinhu zvikwanisiro zvedu zvokutengesa.
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vati yasvika nguva yekuti vanotenga nekutengesa vaite muonera pamwe chuma chemuzukuru nekuti chara chimwe hachiswanyi inda.
It is a good idea for cross-border traders.
Chingave chinhu chakanaka kuti vanotenga nekutengesa kuti vatenge zvinhu zvavo vozounganidza kuti zvitakurwe pamwe chete vachishandisa marori izvo zvingava rerukire mumari yavanoshandisa pakutakura zvinhu zvavo.
Gwaro rakaburitswa neZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstate svondo rakapera rinoratidza kuti inflation yakawedzera kubva pazvikamu zvina zvine zviga makumi maviri nezviri kubva muzana muna zvito gore rapera kusvika pazvikamu zvishanu nezviga makumi mana nezvishanu kubva muzana muna ndiro wegore rino. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yashika nguwe kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vasina mabasa vari kuda rubatsiro rwemari vakadzikira svondo rapera. Izvi zvaburitswa nhasi nebazi rezvevashandi muAmerica. Kudzikira uku kunofungidzirwa kuti mucherechedzo wakanaka munyaya dzezveupfumi muAmerica panguva iyo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kudzikira. Hurumende yeAmerica inoti vanhu mazana manomwe nemakumi matatu ezviuru kana kuti 730,000 vakanyora vachikumbira rubatsiro svondo rapera. Uwandu uhu huchinzi hwakadzikira nezana negumi rezviuru zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vakanyora kuti vanoda rubatsiro masvondo maviri apfuura. Kuvandudzwa kwegwara reAmerica nehurumende yava Joe Biden parubatsiro kuEthiopia usingabate nyaya yegakava redhamu reGrand Ethiopian Renaissance kunonzi nenyanzvi mucherechedzo wekuti ukama hweAmerica neEthiopia hwakamira sei. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakamisa zana remamiriyoni emadhora semari yerubatsiro kuEthiopia muna Gunyana 2020 vachiti mari iyi ichapiwa Ethiopia kana ichinge yabvuma nhaurirano dzinotungamirirwa neWorld Bank nebazi rezvemari muAmerica nezvedhamu iri pagakava riripo pakati peEthiopia neEgypt parwizi Nile. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa chero nguva kuti vavedzere kana kubvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri vehurumende yeZimbabwe nemakambani avanodyidzana navo. Asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti zvirango izvi zvichawedzerwa sezvakangoitwa neBritain neEuropean Union nekuti hurumende yeZimbabwe haisi kuita zvakakurudzirwa nehurumende yeAmerica zvekuvandudza mitemo kumisa nyaya dzeuori kugadzirisa nyaya yeminda nezvimwe. Asi bato rezanu PF rinoti riri kuita zvakawanda richipomera vanopikisa mhosva yekupesvedzera vaBiden kuti vatemere zvirango. Vanopikisa vanoti havaneini muchato wedhongi nebere vachiti zanu PF ndiyo yega yakavimbisa kuvandudza zvinhu zvayaiwo kukundikana kuita. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi uye Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMavhinga.
Pane zvinoda kuti zviitwe kuvandudza mitemo nezvimwe kuti Zimbabwe ipinde musarudzo dzakanaka, dzejejetere dzisina mhirizhonga mugore ra 2023. Chekutanga, zvakakosha kuti sangano rezek vatungamiri varo vange vari vanhu vanogamuchirwa nemhuri yese yeZimbabwe uyezve nemapato akasiyana siyana ezvematongerwo enyika, kuti vanoita basa ravo vakamira pachokwadi samutongi gava maenzanise vasina kuvakarerekera, uyezve wokubisa mauto ari mukati mesangano rezeki vachiri kushandira kuchiuto, nekuti kuvapo kwemauto muzeki kunoita kuti basa rezeki risaremekedzwe, uyezve mimwe mitemo yese ingaitwa ngazviitwe paine kutenderana nekuonesana venewo mapato ezvematongero enyika akasiyana siyana, kwete chete kungoti zvinenge zvataurwa nezeki ndozvonzi zvinoenda mberi. Patiri iko zvino, kana kuri kunzi nyika yeZimbabwe yaenda kusarudzo nhasi, zvinenge zviri pachena kuti hapana mutsauko pane sarudzo dzakaitwa muna 2018 kana 2013 kana 2008. Pachiri nebasa rinoda kuti riitwe kugadzirisa mitemo kuti pave nejejetere vemasaisai vekutepfenyura vatepfenyure vakamirira mhuri yese yeZimbabwe, kwete kurerekera kudivi reZANUPF.
Pindurai tinzwe vamugwadi.
Zvagaro zvinozikanwa kuti pose panoita sarudzo dzose dzinoitwa nejekerere munyika yeZimbabwe, mapato anopikisa achishanda nezvipoka zvamaorganization anoti akazvimirira oga anoti civil society, vanoshanda pamwe chete kutsoropodza sarudzo idzi, vanoshanda pamwe chete kuti vafurirane nekunyengerana kuramba zvabuda musarudzo, vanoshanda pamwe chete kubatana nenyika dzekumadokero kutsoropodza sarudzo dzinenge dzaitwa muno munyika yeZimbabwe. Izvi vanozviita vaine chinangwa chekuti zvirango zvoupfumi zvakatemerwa nyika ino zvirambe zviripo. Saka nyaya yavo hainei nekuti sarudzo dzaitwa nejekerere, haisiyo kuti sarudzo dziitwe pamhene. Nyaya yavo ndeyekuda kuti zvirango zvoupfumi zvirambe zviripo, nokuti ndo zvavanotemba nazvo. Zvirango zvoupfumi zvakaiswa vachitarisira ivo kuti zvichaita kuti vana vemuZimbabwe vaomerwe vamukire hurumende yavo yeZANUPF, asi izvi hazvina kuitika. Saka hazvitishamisi vatungamiriri vezeki vakaita sana Mai Chigumba, vose vanozikanwa kuti vanhu vanoshanda vasina kwavakarerekera, vanhu vanoshanda basa ravo rinova basa rinorwadza kwazvo kuti riitiwe, asi vanoriita namazvo vachiitira kuti utungamiriri hwenyika hunge huchiratidzira zvinenge zvakabva kuvanhu. Tine utungamiriri huripo hwebato redu reZANUPF, asi pose kunyange pavanodyiwa sarudzo havabvumi vanhu vemDC, havabvumi nevemacivil society ava kuti vadyiwa musarudzo.
Vamavhinga, todzoka kwamuri.
Sarudzo dzakaitwa muna 2018, vanhu vazhinji mhuri yeZimbabwe yakaona mauto achidirwa mumigwagwa musi wa 1 August achipfuura vanhu vanodarika vatanhatu vachibva vafa ipapo. Zvese izvi zvakaitwa muzita rehurumende. Ndo zvatiri kutaura kuti kana mauto achipindira nenzira dzakadaro mune zvematongerwo enyika, hapana jechetere rinenge riripo, nekuti kune vamwe. Nyaya iri kutaurwa navamugwadi Tafadzwa yekuti kune zvirango zveupfumi hachisi chokwadi, zvirango zviripo zvakatemerwa nini vanhu vashoma shoma vanotungamira kudivi reZANUPF vaitungamira pane zvekutyorwa kwekodzero.
Vamugwadi, petai chirongwa chedu.
Tinozviziva kuti nguva ino January, February, March inova first quarter of the year, ndo panogara dare reUnited States of America rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika richizama kuwedzera zvirango zvoupfumi panyika yeZimbabwe. Tinozviona zvichiitika izvozvo, ende hazvitishamise kana nyaya idzi dzodzokororwa, nekuti nguva inoiyi vanenge vakamirira kuti zvirango izvozvi zviwedzerwe kana kuti zviiswe sezvavari kufara nazvo. Kana zvaiswa, muchaona vanyarara nyaya dza 1 August. Apa tinoziva kuti what they are doing is an attempt to lobby the new president of the United States of America, Joe Biden, kuti varambe vakaomesera nyika yeZimbabwe vasava nemukana wekuchinja policy on Zimbabwe kana kubvisa zvirango zvoupfumi.
Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vari parunare kuBritain. Murairidzi wechikwata chenhabvu cheZimbabwe Warriors Zdravko Logarusic adoma vatambi avo anoda kuti vamuitire basa mumitambo yeAFCON neBotswana neZambia. Mike Okariati anotipa nyaya inotevera.
Hapana shanduko yakakura pachikwata chashevedzwa nechakatamba mumitambo miviri neAlgeria. Kunze kwevatambi Brandon Galloway, Admiral Muswe, Tabani Kamsoko, Tatenda Mkuruva, Tendai Jirira na Romario Matare avo vachabatana nevamwe. Vatambi vagara muchikwata ichi kwenguva refu Prince Dube, David Moyo, Jimmy Dzingai, Marvelous Nakamba, Kama Billiard, Knowledge Msona, Kuda Mahachi, Teenage Adebe, Tendai Darikwa, Masha Umunetsi, Alec Mdimu, Tino Kadewere na Ovid Karuru. Vadaidzwawo zvekare kuzoitira nyika basa mumitambo yakakosha iyi. Jordan Zemura, Victor Kamuka, Buthelezwe Nguve, Tafadzwa Rusike, Nox Mtizwa, Divine Lunga na Terence Dzukamanja. Ava vari kutamba zvinodakadza kuzvikwata zvavo vapiwawo zvekare mukana wekutambira chikwata chenyika ichi. Vatambi vanotambira zvikwata zvemuno: Arius Banda, King Nadolo, Brian Badza, Farao Matare na Shadrick Nyawa vaonekwawo kuti vazorwira nzvimbo yekumirira nyika. Manager Warriors vaWellington Pandare vati vane chivimbo chekuti vatambi ava vachabata basa ravo nemazvo.
Tiri kutarisira kuti vakomana vataunganzava ndivo vakomana vachatiitira basa, vachatibatsira basa kuti saka tiri kufara chaizvo nezvataunganidza izvo ende tiri kutarisira zvakawanda pavari.
Mutauriri weZifa vaXolisani Gwesela vati vachevedza vatambi vakati wandei kuitira vachakundikana kuuya nemhaka yechirwere cheCOVID-19. Zimbabwe iruda vatambi ava pamitambo miviri yemunzira yeAFCON 2021, iyo iri kwomusi wa22 kurume neBotswana nemusi wa30 kurume neZambia. Pari zvino Zimbabwe iri pachinhano chechipiri nemapoints mashanu, mapoints mashanu pasi peAlgeria iyo iri kutungamira gungano iri. Botswana ine mapoints mana, Zambia ine mapoints matatu, kwasara mitambo miviri chete kuti mitambo ipere. Zvikwata zvivirei kubva mugungano iri ndizvo zvichaenda kumafainari ayo achaitirwa kuCameroon. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8pm tiri kutarisa zviri kuitika pasi rose munguva yekurwisa dambudziko reCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Chirongwa chekubayiwa nhomba chinopinda muzuva rechina, vari kutungamira chirongwa ichi kwamutare vachiti chiri kufamba zvakanaka. America yotarisirwa kuwedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru pamwe nemakambani avanodyidzana navo. Zimbabwe inodoma chikwata chichange chiri mumitambo miviri yasara yemakwikwi eAFCON. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi.